Munzvimbo zhinji dzemuHarare, zvikuru kunogara vazhinji kwakaita sekuchitungwiza neEpworth, kwange kuine mhirizhonga inotyisa, zvinhu zvichipwanywa nevanhu vange vachinyunyuta zvikuru nekukwira kwemutengo wemafuta nezvimwe. Vanhu vange vachiita wakitsina gonzo nemapurisa nemauto ayo anga achiridza pfuti uye kukanda hutsi hunokatyidza vanhu ava vachidzorerawo nematombo. Kumabvuku, chitoro cheChoppies chapwanywa nekubiwa zvinhu. Zambuko reUnyani Bridge kuchitungwiza range rakavharwa nevechidiki vachiratidzira. Chicken Inn yepamakoni Shopping Center neOK Supermarket zvinonzi zvapwanywawo. Icho chikopokopo chemauto changa chichitenderera nemuchadenga nhasi apo vamwe vanhu vafumobata jongwe muromo vachibva vavhara migwagwa nematombo uye kupisa matai edzimotokari nezvimwe kudzivirira vemakombi nemabhazi kuendesa vanhu kumabasa. Vamwe vataura neStudio 7 vati havasi kufara nezviri kuitika munyika. Studio 7 yaitawo hurukuro nemumwe mugaro wekumabvuku vaBiula Chawatama.
Isu staneta nemunhasi price kupinda mutown it's $5. Saka kana chinge ndaenda kutaunhu hapana chandiri kudzoka nacho. Saka isu hatichatodi. Idhi hatichatomudi pachigaro. Ngaatobve. Hatichatomudidzi.
The biggest failure munangago.
Studio 7 yakwanisawo kubata mumwe mugari wekuEpworth vatapiwa sinokwenyana.
Zvinhu zviri kurwadza. Munyika murwadza zvisingaite. Ndoda kwekuti mabasa hatisi kumawana. So far tari kuma 25 years, 26 years, hapana kana akambosenza pakambani. Uye dhiziri, chikafu chaicho chikutodhura kuwana. Zvokunzi dhiziri racho roda kuwanika nemahusa. Apa husa racho hatina.
Kunyange hazvo hurumende iri kunongedzera munwe kumasangano akazvimirira ega kusanganisira EOZCTU, Tajamuka, Occupy Africa Unity Square, hashtag this flag, General Consensus, Citizen Manifesto neConsent Agenda. PaWhite House, kumusha wekuwadzana kunonzi kwapiswa bhazi. Mumashoko kuvatori venhau nezuro, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana, vakati kuratidzira kunobvumidzwa mubumbiro remitemo, asi vakashora masangano aya nekwavanoti kumanikidza vanhu kuratidzira, uye vachitiwo masangano aya ari kushanda nehurumende dzekunze mukukurudzira kuratidzira nekuda kupidigura hurumende. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati magweta aro ari kubatsira vanhu gumi nevaviri vasungwa nemapurisa kuGoromonzi North. Sangano iri rinotiwo kune vamwe vanhu vari muchipatara mushure mekurohwa zvakaipisisa. Mamwe mashoko anotiwo vanhu vaviri vanogona kunge vafa mushure mekupfurwa. Asi hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mapurisa nemauto ari kutarisirwa chero nguva kupa mashoko kuvatori venhau nezvenyaya iyi. Vamwe vanoti kuratidzira kukaramba kuchienderera mberi, mauto anogona kupedzisira anzi ndiwo ochengetedza runyararo munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.